Vamwe vema bizimisi vave kuchema-chema kuti musika we RBZ wekutenga nekutengesa mari yekunze kana kuti Foreign Currency Auction Trading System hausi kunyatsoshanda zvakanaka sezvo vashoma vari kuwana mari uye vanenge vawana mari yacho vachinonoka kuipiwa zvakare. Vemabhizimisi ava vanoti vave kutadza kuita mabasa avo nemazvo uye vari kukurudzira Reserve Bank of Zimbabwe kuti idzore chirongwa chekuti vakwerete mari yekunze kumabhanga akaita seAfrican Export Import Bank, banga guru renyika reRBZ richishandiswa sechibatiso kana kuti letter of credit. Asi governor weRBZ Dr. John Magujga vanoti musika uyu uri kushanda sezvaunotarisirwa kuita chaizvo. Mutungamiri wesangano rinogadzira mafuta ekubikisa reOil Expressors Association of Zimbabwe vabusisa moyo uye mukuru weOlivin Industries vaSylvester Mangani ndevamwe vari kuti mari yavari kuwana ishoma zvekuti zviri nani kuti vabvumidzwe kukwereta kunze. Sachigaro weCEO Africa Roundtable vaOzobina vanoti nyaya yekuti mitengo yezvinhu yave kuramba ichingokwira munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika uyu.
Zvino kutaridza kuti paauction pakutotanga kuita nhamo. Unofanira kuziya kuti paauction iri pati 82-83 kumusika wekunze kana paauction isiri kuwanikwa inenge ichikwira izvozvi iri kuenda kuma 120-125 saka izvozvo zvinokonzeresa kukwira kwemitengo.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma avo vatiwo
nyika inoda mari inosvika iyo 400 million madhora ekuAmerica pamwedzi wega wega kuti tiunze izvo zvakaita kunge mafuta edzimota, chibage, ma raw materials anoshanda mumaindustry nezvimwe zvakasiyana siyana zvoda kushandiswa munyika. Asi tikatarisa auction system yakaiswa nebhanga guru renyika iri kukwanisa kungoipa avanda kuunza zvinhu munyika mari inosvika iyo kuma 100 million mudhora rekuAmerica.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti musika wemari wapindwa nechando zvopa kuti vemakambani vahotsire.
Tange takagara tavataurira ivo maemployers vese nehurumende kuti zveauction izve pachirungu is not sustainable. Ndivo vakutotaura kuti vemabhizimisi havasi kukwanisa kuwana mari yakakwana kuauction. Hurumende ngaitipe matsamba magarantiwa kuti vakwanise kukwereda mari kunze kana vatadza kubhadhara hurumende yotora chikwerede. Ndiwo utsotsi chaiwo uri kuita nevemabhizimisi.
Izvi zvapikiswa neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano avo vati RBZ haina chairi kukanganisa pamusika uyu.
Umbo huripo pari zvino hausi kunyatsa kuradza dambudziko rekuti vemabhizinesi vari kushayiwa mari kubva kuReserve Bank. Yes, patakapedza gore rapera takaba dambudziko rekuti makambani aitora masvondo akati anosvika matatu kana mana vasati vawana foreign currency. Asi pari zvino umbo hwatiri kuona ndehwekuti makambani ari kuwana mari yavo pa 2 weeks kana vapuwa allocation kuauction system. So andinoona kuti handifungi kuti ringaita dambudziko nekuti kambani inofanira kunge ine planned production cycle. Haingazoti kana ufu wapera woenda kuchigaya ipapo ipuwa planning pakati pamusoro pekambani iyoyo. Tikatarisa futi mapolisi ehurumende, hurumende muna June 2020 yakaparura chirongwa chekuti makambani anofanirwa kutengesa zvigadzirwa zvavo nema US dollars. Saka makambani mazhinji kutaura pari zvino vari kukwanisa kuwana foreign currency yavo pavanotengesa zvigadzirwa zvavo. Havachadi kuti vaende kucentral bank nokumbira mari nekuti watanayo maakaunti mako.
Mashoko aya atsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda.
Nyaya yeauction yeforeign exchange yeforeign currency iri kufamba zvakanaka kwazvo. Tiri kuzviona kuti payakangotanga maprices emitengo yezvinhu zvakawanda mumashops yakadzikama. Saka kushanda kwacho ndizvo chaizvo zvinofanira zvichiitika nekuti exchange rate ungaitarisa izvozvi iri kustabilize around 83 zvino.
Musika wekutenga nekutengesa mari yekunze uyu wakaparurwa muna chikumi gore rapera.